zemakore unotarisa kubva kumaend of two kune vanoti zvinogona kukonzera boboto kune vamwe vanenge vachizicelebrata no remembe kuti izvoni payoutube yedu isusu tichitakapatarudza generation yekutanga yakapinda iri bloted yet before then youtube yanga ingori open yanga isina nendimi you would find vanhu vane makore akasiyana siyana vanga vari infact vainge vatori below 35 vanga vari vashoma if not negitini none at all but now zvavhurika kune vaiti saka kuti generation yakatanga kupinda i muna 2009 ms muna 2014 yaitwa papa 35 tinge tichitarisira nawo kuti zvoni takuchibuilda ecop yowani yemayouth ari below that age anokwanisa kunge achisenza for a long time to come then tichizotiwo kana vachinge vapedzaivava vamwe vanenge vachiuya vanenge vachipindawo nao vanhu vakuchitanga kuchinzwisisa pfungwa yekuti age yezveshuwa ndo iripo saka kubvira kumabranches kwedu kumadistrict tichienda kumaprovince vanhu vakutanga kupinda mastructure but kuti chinge ndichangovhurwa kunzi chine munhu wese jegerera pindai tinoita sarin yekuti vamwe vanenge vasati vaane kunyatsodzidzisisa kuandastanda ideology yemusangano kuti zvinhu zvinofamba sei saka zvigara hazvizongoti ngatibvaitangodai so kuti vanhu vese vaite se zvinofanira kunge zviine murongwa because mastructures tinawo akawanda you can only reserve 40 people vanosevha international executives saka nyika yese 40 ndo vanokwanisa kukwana saka zvigara hazvigona kuti zvinokwanira munhu wese but still kumaprovince kwedu kune mapositions anenge achiriko madistrict kune mapositions anenge achiriko so whoever anenge aine shungu dzekuti anozoda kupreza itambonemesanezeze vanhu vane mukana wekuti vakupfuure through mastructures ese iwavo kusvika vachinge vasvika kumberi and ndinotarisirwa kutiwo neleadership inenge yaonawo zveshuwa the need yekubuilda astrong kadha anomira zveshuwa panyaya dzeleadership yemusangano muchimoodzwa mune direction yakanaka so it takes a bit of time vanhu vanofanira kuti vazvitore nekuuya pazvinenge zvaita but hanisi kuti vanhu vagarirwa panze zvimwe zvinzvimbo zvichiriko mumastructure zvemusangano anenge ariko and munhu wese anenge aine opportunity yekuti akwire
ko vechidiki kuti vakwirewo kumusoro ko hazvinetse here kana pachinzi pari kudiwa makore gumi nemashanu kuti utore chigaro chepamusorosoro mubato
vadiki ndesaka tine youth league restructure yevadiki hatingangoti vadiki vese tamusadaro tinendina kuti takutobvisa nendikini elda dcm party and I don't think that is the ideal way yekuita go about because in any party inenge iripo you mix that experience nemayouth